A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 28th, 2018. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Today on the Women's Roundtable, we are profiling some of the women taking part in the country's general elections. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Hole sine ngulobo mama. Usukisela ngumfulo kusiya ngolesihlanu kuyabe kulabanye. Kodwa ke sitholakala njalo ku internet ebulenjini. You can find us at www.voazimbabwe.com loba ku www.voashona.com loba ku www.voandebele.com.
And don't forget that we are now live streaming, so you can join in the conversation right away. Like our pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and join in the conversation. As we said earlier on, today on the Women's Roundtable, we are profiling some women taking part in the country's elections. What are your views on the issue?
And today we'll be profiling some of the women presidential candidates participating in the 2018 elections.
And one of the candidates that are running for the presidential race is Joyce Teurairopa Mujuru of the People's Rainbow Coalition, known as PRSC. PJ, she was born on April 15th, 1955. She served as vice president of Zimbabwe from 2004 to 2014. Previously, she had served as a government minister and served as a vice president of ZANU-PF. She was married to Solomon Mujuru until his death in 2011 and was long considered a potential successor to the then president Robert Mugabe, but in 2014 she was denounced for allegedly plotting against Mugabe. As a result of the accusations against her, Mujuru lost both her post as vice president and her position in the party leadership. PJ.
And Mujuru was expelled from the party a few months later, after which she formed her own New Zimbabwe People First Party. Mujuru was born in Zimbabwe, northeastern district of Mount Darwin. At independence in 1980, Mujuru became the youngest cabinet minister in the cabinet, taking the portfolio of sports, youth and recreation. She fitted secondary school in between her busy schedule after she was appointed minister. The ZANU-PF Women's League resolved at its annual conference held in September 2004 to put forward a female candidate for the party's vice presidency, a position left vacant following the death of Mr. Simon Muzenda. Mujuru was nominated as ZANU-PF's candidate for the House of Assembly seat from Mount Darwin West in the March 2008 parliamentary election.
And going further, Joyce Mujuru won her seat in overwhelming margin, receiving 13,236 votes against 1,792 for Gora Madzudzo, the candidate of the Movement for Democratic Change, MDC faction, led then by Morgan Tsvangirai. This ran contrary to earlier claims that the MDC that Mujuru had lost in the seat. After the election, she was again sworn in as vice president by the then president, PJ, on 13th October 2008, together with Musika, who's also late.
Musika, yeah. And then on December 2014, Mugabe appointed Mujuru's long-term rival in the succession battle, Mr. Emmerson Mnangagwa, to replace Ye as vice president. Mujuru was expelled from ZANU-PF on 3rd of April 2015 and subsequently moved on to form the Zimbabwe People's First Party in opposition to ZANU-PF. She is now running as a presidential candidate under the People's Rainbow Coalition, leading that coalition.
Yes, and now let's take a listen to Amaye Joyce Mujuru and see what, you know, she I had an interview with her earlier on. She's hoping that, you know, she becomes the first female president of Zimbabwe. Let's take a listen at what she's offering.
Makadi henyu vatereri, ini ndinonzi Mai Joyce Teurai Ropa Mujuru. Ndini president we National People's Party, kana kuti NPP. Yakabatana nemamwe mapato, tikazozvisheedza kuti People's Rainbow Coalition, PRC. Ndiri mumwe we vari kumhanya kana kuti vari kumira sa presidential candidate. Pasarudzo yedu yegore rino ya 2018. Ini semumwe wevarwiri vorusununguko. Pane madzimai vakanga vari muhondo, vachirwa hondo. Pozoita madzimai vakanga vari muno munyika, vari kubikira nokutsigira varwi vorusununguko. Vanhu ivava vane matambudziko akawandisa. Andingangoti matambudziko asina kusiyana nematambudziko ari kusanganikwa nemadzimai vemuZimbabwe yakakwana. Saka semadzimai tiri kuda kuti zvatakatamburira kuti rusununguko rwemadzimai rwanike zvizere. Tiri kufanira kunge tine zveupfumi hwenyika nemaitirwo azvo ave nemutemo usingasarudze madzimai. Iye zvino unongonzwa zvichingotaurwa chete kana mukunyorwa chete. Asi kana takuenda kunoita basa, madzimai ari kutambudzika zvikuru maererano nekuti dai vabatwa mabatirwo mamwe chete anoitwa vanhurume. Izvozvo ndozvatiri kuti ndozvatakarwira pavepo nekuenzana kwemikana. Saka isu kuPRC tiri kuda kuti pasavepo nemutsauko iwoyo. Minista achange ari minista wezvemutemo zvemari anofanira kuona kuti chero kandima kapi kachiri kutaridza maZimbabwe vechidzimai kuti vachakasarira vachiri kuda kuti vamiririrwe naana baba vanofanira kunge vachizvimiririra pachavo vasave nokumiririrwa naana baba. Isu vePRC tinofanira kunge tiri pokumiririra kuti madzimai vakwanise kuzoitawo zvakare vamiririri mudare reparamende. Iye zvino unonzwa zvichinzi madzimai kana wakarambwa unofanira kunge uchitsvaka murume kuti akunyorere kukubvumira. Isu tiri kuti izvozvo ndozvatakabvisa nokuenda kuhondo. Pakutungamirira ivo vacho varume vari kutungamirira havasi kutungamirira vari vega, vari kutungamirira vanesu madzimai. Tiri kungoti ndiro ngaichichinja, ini mudzimai ndiendewo pamusoro, imi varumewo monditsigirawo sekukutsigirai kwatinokuita.
PJ, an interesting take there. We're hearing from Amaye Joyce Mujuru, who's running as a presidential candidate at this year's election under the People's Rainbow Coalition. Over to you, PJ.
And she's saying, give us a chance.
Yes.
This time around, be rally behind us.
Yes.
Because we've been rallying behind you all the time.
Mm-hmm.
Siyalamukela uhlelo lwethu lwalamhlanje, uhlelo asihluzeni bomama emsakazweni weStudio 7 eseWashington DC eyeVoice of America. Namhlanje uhlelo lwethu sihlaziya kumbe sikhangela abesifazane abasequnge isibindi sokuthi bafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka olokudinga umongameli, olokudinga amalunga edalela eParliamente, olokudinga amakansela. Hey, zindala zombili khona ngale. Abantu abaningi kukhanya lonyaka bangenile sibili kumncintiswano wokudinga umongameli babe ngamashumi amabili lantathu, 23. Phakathi kwe-23 yona leyo kulabesifazane abane kuphela abangu-4. laba ngabathi unkosikazi Melba Dzapasi yena ke owebandla le #1980 Freedom Movement Zimbabwe kube lo nkosazana Thokozani Khuphe yena ke ukhokhela elinye lamacele eMDCT wahlubuka ke kumbe wehlukana lo muntu umzana Nelson Jamisa kube sosiba lo nkosikazi Mariacha unkosikazi Violet Mariacha yena ke ngowebandla ele United Democratic Movement kube sosiba ke owesine yena unkosikazi Joyce Teura Iropa Mujuru okade ekhuluma imbali yakhe kathesi esithi sokuyisikhathi sethu sokulithuba labesifazane lonyaka ukuthi lathi sikhokhele ngoba thina silozwelo njalo iminyaka yonke le engaba iphose engamashumi amane lokho ilizwe lathola uzibuse abesifazane kade besiba ngabasekeli abakamongameli ngakho ke lonyaka bafuna kube umongameli owesifazane bathi lithuba lethu this is our chance yeah ngilonkosazana ke Thokozani Khuphe okhona lapha othethwe ividiyo yomfanekiso yintathele izindaba yethu ikobulawayo ubathabile masuku
November umnyaka ka 1963 empilo esibhedlela sempilo esebabafels kobulawayo into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitics ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe nempilo enhle ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe lamathuba alingeneyo kwenza ukuthi abantu babe lamathuba alingeneyo okuthola imisebenzi amathuba aneleyo ukuthi bayizibhedlela belathe amathuba aneleyo ukuthi behambe ezikolo bayifunda amathuba aneleyo ukuthi babe lamanzi ahlanzekileyo amathuba aneleyo ukuthi ube lendlu yakho ube le yonke into eyenza ukuthi impilo yakho ifuquke itshintshe ibe nhle
kuyini okulifuqayo kakhulu ukuthi liphatheke kwezonke isazweni sikhangela ukuthi kulama-challenges amaningi elihlangana nawo ipatriarchy nokulwisana nje ukuthi umumo okhona ulobudlwangudlwangu obuningi
abantu bezimbabwe sebehlezi kakhulu bekhangelane lodubo olunzima kusukisela sithatha inkululeko ukuze kube lakhathesi so okungenza ukuthi ngiphatheke kakhulu yikuthi ngifisa ukuthi ngelinye ilanga imuli yeZimbabwe ibe nempilo enhle sikhululeke politically sikhululeke economically sikhululeke socially yikho okungenza ukuthi ngibe lokho ngiphatheka ngaze ngihlukuluze liyakwasindihlukuluze kakhulu ngichaya ngifuna ukuthisele ezindlini kodwa ngilokho ngiqhubekela phambili ngokuthi ngithanda ukuthi bonke abantu omama obaba amantombazana amajaha babe nempilo ezinhle njalo
iqomekile lapho ividiyo yethu kodwa ubeloke sakhuluma ayithembisa abantu alakho yena nxa lapho enganqoba njalo ebalisa ayichasisa lembali yakhe yokuthi vele usukele ngapi kwezombusazwe ekhuluma uthi yena waqalisela esesenhlanganisweni yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Union, EZCTU, besabamba bendawonye labomuyi umnumzana Gibson Spanda, owayengumongameli wenhlanganiso yezCTU, unobhala jikelele kungumuyi njalo umnumzana Morgan Tsvangirai. Bathi besebesuka ke bathunywa ukuthi bayebumba ibandla elozombusazwe eliphikisayo. Basebenxusa ke abanye izifundi ingcwethi izikhwicamfundo labanye abamahlanganiso ezizimeleyo babumba ke ibandla ele MTC ngomnyaka 1999 ekupheleni kwawo kwazoba ngo 2000 laba libandla sibili eliphikisayo eliqinileyo umunye njalo wabancintisayo kulolu khetho kodwa ke yena akekho kulabo abancintisa kukhetho lokudinga umongameli kodwa la ngowesifazana njalo ngosakhulayo unkosazana Phephethwa Nomncebo Nleya ngowebandla le Alliance for National Salvation ansa yena ke udinga kumela isigaba sebulilima West edaleni lephalamende
Ngesifiso sokuthi ngibone iyouth iphatheke izinto ezedevelopment lokukhuluma ngegender based lokuthuthukisa isigaba sakithi kulilima wesingo okuhambisa izikhalazo zabo government. Ngibone kulama-challenges amaningi kulilima wesingo enjengokuthi kathesi amasela wonke ezinkomo agijimela ngapha kithi ekulilima wesingo ngoba kuyindawo esekugcineni izikolo abantwana izikolo zikatshana bayenelisa ukuhamba esikolo kahle le network yakhona ayibambi yonke amafoni amaradio silalela nzima inews amaklinikhi akatshana i-transport imigwaqo ushile sisele i-transport ngenxa yokuthi imigwaqo ushile intsha ikakhulu thina abafundileyo labo baswele ukuqhasha ngenxa yokuthi bazame uku-aplaya ama-intake bayathola kodwa ukuthi beqhashwe ngapha kithi kukhanya kunzima nalabo abangafundanga bagcina sebeyenza izinto ezingasaqondanga ngenxa yokuthi isikolo sabe sikhatshana bengesenelisi ukuya esikolweni futhi ngapha kunzima ukuthi abasakhulayo ba aplaya batsha ama-application abo ama-envelope abahamba elobe ukuthi bephendula baphendula bagcina sebebona kungcono ukuthi bephandle kwamazwe and ngale phandle kwamazwe njengase-South Africa soku-overcrowded ukuthi bafike ngale bethole imisebenzi bayeswela begcina sebezenza izinto zokuganga amankazana sethengisa imizimba abafana sebeyenza ukutshontsha sesikhathi lokubona intsha ibuya ngobuningi sebevela phandle kwamazwe beyizidumbu sebebuya bezongcwatshwa ngapha ngenxa yokuthi ngapha baswele imisebenzi ngibona lesaphande lesasenza ukuganga futhi imabe ngangikhetha amazwi engabatshela wona ukuthi ngingathembisa ukuthi ngithuthukise ama-problems abahlangana nawo njengokuthi ama-clinics njengapha kithi kulama-clinics asayakhiwa so ngingathembisa ukuthi engapheleliswa ama-clinics la njengetokwana Bimba, Tsuguru labadala bethole imali zabo ngendlela amalingiyezele i-development ema-resettlement nengikhuthaze labomama ukuthi bejoyine ama-club beyenze into zama-club ukuze bekhone ukuzincedisa
Nangu Manlea esithi limsekele kukhetho olulandelayo njalo ithembisa ukuthuthukisa isigaba sebulilima West. Miss Perpetual Nomcebo Nleya yenake is of the Alliance for National Salvation ANSA and she wants to contest for the Bulilima West in the House of Assembly.
Very encouraging. I see she sounds like a very young lady. I think last week, but kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi tiri kutarisa isu mabasa ari kubatwa nevanhukadzi vari kuda kukwikwidza musarudzo dzegore rino tiri kutarisa kuti pane vamwe PJ vada kupinda vachiti ivo vada kuita vatungamiri mapresidential candidates pari zvino tine mapresidential kana kuti vari kuda kupinda sevatungamiri vanokwana ivo vana kana kuti 4 vanoti ivo amaidza pasi Melba ve hashtag 1980 freedom movement Zimbabwe tina muzvare Tokozani Kupe ve movement for democratic change tina mai Maria Cha Violet of United Democratic Movement na amai Joyce Teurai Ropa Mujuru the People's Rainbow Coalition vatichange tiri kukurukura nezvavo nhasi nekuti takwanisa isu kunge ndichitaura navo tisatatanga chirongwa asi vabvuma kuti vachange vari pachirongwa chedu saka kune avo vari kupinda muchirongwa iuyai pano mugosangana namai Mujuru muchivabvunza zvamungade kuziva kuti ivo vari kuvimbisa chii semudzimai kana vachinge vakwanisa kutora chigaro ichochi chemutungamiri wenyika tisataenda kuna amai Mujuru nekutaura navo toda kumbonzwa kubva kuna sachigaro wesangano rezek amai Priscilla Chigumba vanga vachitaura ivo nenyaya yemanomination anga ari kuitwa kuti akafambiswa sei evanhu vachapinda munyaya iyoyi yesarudzo regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii
ndambotanga ndataura kuti inini semukuru anotungamira bato rinoona nezvesarudzo handiwanzoda kutaura kuti mai nhingi nababa nhingi vakaita makuhwa vakati zvakati kutsime nezuro ndodaira makuhwa ekutsime handiti ndo zvandambotaura ndapedza kutaura izvozvo kuti ndinyatsokutsanangurira nenzira dzaunonzwisisa ndoda kutaura kuti ini handishandi nechero ani kana ani kuti ndikanganise chero munhu ane kodzero yekuenda kusarudzo unyatsonzwisisa zvandiri kutsanangura kwatisitara kuonodzani zvino
Daniel
in the lion's den oraiht chimira ubve nekutsanangure zvandiri kutaura Daniel takaenda kunomination court. Kunonzi kunomination court ndodare resarudzo rinosarudzwa vanhu kuti vaonekwe kuti wakakodzera kuti ukapfeka bhachi rako nehembe yako andikazwa. Uonekwe kuti bhachi rako nehembe yako watipa zvese here zvekuti taure kuti wakakodzera kuti umiririre nzvimbo yedanga mvura sakansela saMP. Wakakodzera here kuti unzi presidential candidate? Anditi pane zvinhu zvinotaurwa nemutemo. Zvibodzwa zvatinotarisa kuti munhu wese muzvarwa wemuZimbabwe here, totarisa birth certificate rako, handiti totarisa zvimwe zvese zvo zvinonzi marequirements, manomination requirements. Vanhu vese vakauya kuno kuZimbabwe Electoral Commission takatarisa mapepa avo, tikatarisa manomination requirements, tikaongorora mutemo, tikagutsikana isu sebato rinoona nezvesarudzo munhu wese wati.
Aiwa, tiri kunzwa apo kubva kuna amai Priscilla Chigumba vachitaura ivo panyaya yenomination court kuti process yacho vaiifambisa sei, kuti tizoona iwo madzimai atiri kutaura nezvawo aya nhasi vari kuti ivo vada kuita ivo vatungamiri venyika, uyezve nevamwewo vari kuda kuita makanzura. Pane vari kuda kuita mamember of parliament vazhinji vari kuda kukwikwidza rwendo rwuno pazvigaro izvozvi zvatingati zvematongerwo enyika. Saka tiri kuedza izvezvi kuti tibate amai Joyce Mujuru, ndambotaura navo vakati vangavada kupinda muchirongwa, saka tichairamba tichiedza namba dzavo. Tombochingamidza tatenda Gertrude Marevengwa Ncube ari kuti I'm watching you from Johannesburg, ari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tina Lucky Luxo Kanyimo hanzi ndiri kuno kuSpringbok kuSouth Africa. Pana Mavela Sazita wangu mberi kwazvo, hanzi I'm from Zim, makadi ikoko Sazita. Pane Elias Basopo hanzi watching you from Zimbabwe, kwamtare kumakomoyo, makadi iko kumakomoko, makanyoresa here kuvota. Sydney Matongera ari kuti watching you from South Africa. Tinatatenda Gertrude Marevengwa Ncube ari kuti tiri kuDiepkloof kuSouth Africa. John Gumbi ari kuti apo watching you from Gaborone kuSouth Africa. Elias Basopo ari kuti ndiri kwamtare, ndifonerei, ndine nhamba dzake ndobva akanda nhamba dzake. Lucky Luxon Kanyimo abva ati ndifonerei zvakare, abva aisawo nhamba dzake. Luxon Kanyimo futi aisa nhamba dzake, anzi ndifonerei. Love More Mafunde Sesman hanzi watching you from Chipinge, mwakadi iko kwa Chipinge uko, muri kuenda here kunovota? Aiwa, regai tichingamidzewo vari kana mune vari paFacebook page yeNdebele tinzwe kuti vari kuti chii.
Yeah, ES Mabaleka Sibanda uti hello, hello back. Ushamane Carol uti is watching, Ujane Mkandi is watching, Omi Ncube is watching, Imbizo Forum kutwa sise Oxfordshire. But awusafaka nginombolo ezocingo. Kulabo abafuna ukungena kuhlelo likhululekile ukuthi lilobe inumber zenu, inombolo zenu zocingo ezingamakhala ekhukhwini khonapha kuFacebook page yethu eyeFacebook eVOA Ndebele, ukuze silithinte ngocingo likhulumelani kuhlelo lwethu. Njalo linxuse abanye libukele libaningi ngokushare ingxoxo yethu yalamhlanje asiyihluzeni bomama kuhlelo lwethu lwalamhlanje, lapho esikhangela khona abesifazane abaqunge isibindi sokungena kumncintiswano kumbe kumkankaso wokuncintisa ukungena ezikhundleni ezaphezulu kwezombusazwe, ngaba ngumongameli, ngaba ngabameli ngamalunga edalela ephalamende kanye lamakhansela ezigabeni eziqintini lapha. Ngaphambilini singakakhulumisani lalabo abasilandelayo enkundleni yethu yokukhulumisana yeFacebook, unkosikazi Priscilla Chigumba onguye umgcini sihlalo wecommission yeZimbabwe Electoral Commission ZEC, ubekhuluma lapho lentathele zindaba imihlangano ayenzayo maviki yonke ngomvulo, lapho ke akhuluma lentathele zindaba sitsho echasisa ngamalungiselelo okhetho lwalonyaka olukhona mhla ka 30 Ntulikazi. yenake uthi yena idale le nominations court lahlala lahlolisisa lahluzisisa ukuthi bayenela yini balelungelo yini labo abamele bancintise ngoba kuleziqondiso ezithile zokuthi umuntu aqualify ukuthi aze ancintise esigabeni lapho afuna ukuncintisa khona ukuthi ke laphumelela okwamagama kodwa ke abanye abamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo bakhala ngokuthi ugwalo lolu olumumethe amagama abalelungelo lokuvota i-voters roll ayinikwanga abantu kusese lesikhathi sokuthi balungisise okungabe kulungisiswa kube nxa kulamaphutha ahle alungisiswe alunikwanga labo abancintisayo ngesikhathi kuthi ke labanye labo bakhala ngokuthi i-soft copy yangona yona le eku-CD ROM ayila lwazi lonke olofaneleyo omunye layo ukhulume namhla ukuthi yanana uthole a blank tape anjo marvelous
tithori navo ivavo wamuri kutaura PJ apo ndanzwa wapo apo ndanzwa PJ tina muzvare Linette Mudewe varipo vari kwamutare vari kuti ivo vaenda kunotora gwaro iro rira muri kutaura regaitende kwavari tinzwe hello.
Hello, Sismazi, nakadimure Zimbabwe.
Ai, wati, wadi, jintroduce hii muzvare Linette Mudewe kuti mimi muri kutsigira bato ripi uyezve muri kuda kutsvaga chinzvimbo chipi nezvaitika nhasi kwamuri kwamutare uku.
Ndiri kumirira bato reMDC uye ndiri kuita member of parliament for Dangamvura Chikaka kwamutare.
Saka zvafamba sei nhasi ikoko?
Nezuro takaita musangano kusvikira nezuro takaita musangano nezeki wataitaurirana nenyau dzemacandidates vachisangana nevanhu vezeki veprovince tikapiwa isu macopies maelectronic copies of the voters roll.
Yes.
Saka patakaedza kuvhura electronic copy yedu yevoters roll iyi yanga iri padisk mazuva rodoka yakanga ichiramba kuvhurika ama machines atanga tinayo yaiti it was a blank disk.
Saka zvadaro imimi makwanisa here kubvunza zeki kuti zviri kufamba sei uyezve zvanzi chii panyaya iyoyi.
Takaenda kuzeki musi wacho musi wechipiri vakati ivo vaida kuzotidzorera disk voti parimwe but mushure kuzodzoka futi kuzeki takazowana vanove deputy elections officer ndiyo vakazenge vatibatsira iripo ndeyekuti disk rinotadza kuverengwa nemimwe michina yemakombyuta haizi yese michina inogona kuverenga disk iyi saka kana muchina uchitadza kuriverenga unoti disk riri blank asi ukazotsvaga muchina unonga uine programu yakati dzidzei yakati endei kumberi rinozovhura disk iroro.
Mombotaura imi sechizvarwa cheZimbabwe chechidzimai zvii zvamuri kuvimbisa kuti muchaita imomo mamuri kuda kukwikwidza zvii zvamuri kuyonazvo zvisina kuitwa nevanga varipo vanga vari kuita basa irori tiudzei zvamuri kuvimbisa.
Muno munzvimbo ndiri kumirira medangamvura Chikanga munove munzvimbo mandakazvarirwa munzvimbo mandakakurira uye munzvimbo mandiri kugara mune dambudziko rakanyanyisa remvura. Mvura haiwanikwe, mvura inouya after papwera mazuva akati wandei. Iri dambudziko tinoona kuti inyaya yekuti nyaya yemvura inhau inoshungurudza vanhukadzi. Makore apfuura, nguva dzapfuura, nzvimbo ino inogara ichingomirirwa nevanhurume. Saka vanhurume ndinoona kunge havanyatsi kuita hanya nezvinhu zvakaita semvura nekuti havazivivo vanorara vachinotsvaga mvura. Hatina zvibhorani mudanga mvura Chikanga munomu. Tikatasa nzvimbo dzakaita sana Harare tinoona kuti almost every area ine bore kubatsiridza munyaya dzekushayiwa kwemvura. Saka tinovimbisa kuti vagari vemudanga mvura Chikanga kana vakanditsigira nyaya yemvura inyaya yatinofanira kutanga kugadzirira tichangopinda muparliament. Tinotsvaga vanotibetsera uye kumeka shuwa kuti council yashandisa mari yatiri kubhadhara as ma ratepayers kugadzisa nyaya yemvura iyoyo. Manicaland inzvimbo ine mvura yakawandisa. Tine Pungwe River ine mvura yakawandisa. Mari yakabiwa yemapaipi akatadza kusvika. Migwagwa yedu, migwagwa yedu muno mudanga mvura chikanga, tinoita kunge vanhu vari kumusha. Vamwe vane ma 4x4 vanongofamba zvakanaka. Asi isuri zvinji rudende rinofamba netsoka, marodzi edu akaipa. Takaona mazuva akapfuura apa, hurumende inenge yakamboedza kudogadzira marodzi, asi vatozvimira panzira. Saka kana tikapinda muparliament, nyaya yemarodzi inyaya yekuti tichaenda tichinetsa kuhurumende kuti da kuti marodzi edu danga mvura chikanga ave ari marodzi akanaka, ave marodzi anofambika, hatisi kumusha. Nyaya yemabhini, mabhini haatakurwi kuno kudanga mvura chikanga. Kunyange zvazvo iri council inoita basa iri, zvisingaitwi namember of parliament. Pakaita member of parliament ane hanya, anonotaura nevekukanzo kuti aiwaka nzvimbo yandinomiririra mabhini anofanira kutakurwa. Tinotaura isu nyaya yekuti tinoda yatinoti decentralization of services. Tiri kutaura kuti vagari vemudanga mvura vanobhadhara mari kukanzuro, vagari vekuchikanga vanobhadhara mari kukanzuro, vagari vekupend valley vanobhadhara mari kukanzuro, vagari vekusakubva nemamwe manzvimbo vanobhadhara mari kukanzuro. Isusu tiri kuti mukandivhotera, tinoda kuti mari dzemarets dzatorwa mudanga mvura ngadzishande kugadzisa nzvimbo yedanga mvura, vachizvionera vega mota dzinotakura mabhini, kuti kuendesa mari yese kutaunduko kwavanongonopanana masalaries, isu tabhadhara mari yacho, hapana zvinonga zvichiitika.
Ndombokubatsai muromo ipapo, nekuti tiri kuona gore rino pane vazhinji vari kuda kupinda imo muparamende, mukanzuro nezvimwewo. Vamwewo vari kuti dzimwe dzenguva vanhu vari kungoda kuti vawaneiwo motokari dzinouya nemari zveinouya kana wapiwa chinzvimbo ichochi chekuti iwewe uite mudare kana kuti MP. Imimi munoona sei zvinotaura vane izvozvi?
Kana munhu usina hanya nevanhu, usatombobvira kuita zvinorakidza kuti une hanya nevanhu, tozongoona wakuti unoda kuti utsarwe kuti uite councillor kana kuti unoda kuita MP. Vanhu vanonga vasinganyedi kuti chokwadi inyaya yekuti vanhu vakutsvaga kurarama nenyaya yekupinda vachiti takamirira vanhu, ivo vakamirira matumbu avo nemhuri dzavo. Isu tinoti munozviziva mhuri yeZimbabwe kana ipo pano kuti nyaya dzekumirira vagari vemuZimbabwe dzatagara tichita tiri kuZimbabwe Activist Alliance, tinogara tichishungurudzwa nemapurisa sungwa nenyaya dzekuti tinonga tichida kuti vana veZimbabwe vagare zvakanaka. Saka rinoendo rinotaura tiri kunzeo kuti tiri kuda upenyu hwakanaka kuvana veZimbabwe wega wega, havatokutizwa. Tikaita zvekuti tipinde mudare racho, tiri imomo.
Nhare dzenyu manje hamino zvadzaakuita. Chimbobatai makadaro, asi nhare dzenyu dzaakuita jealous panapa. Hamino dziri kuita sei? PJ, we have the Lynette Mudewe of MDC Kupe. She's saying she wants to run as an MP for Chidanga Mvura Chikanga, I think she said. But she's saying that, so I asked her that, look, a lot of people are accusing some of the young, especially the young people that are coming into running for parliamentary seats and council, that they are really eyeing what comes with the package. How can people be, you know, assured that the people that are running for these positions want to work for the people and are not really just sitting there saying this is my chef and things like that? So she was just trying to explain there that, yes, you know, her track record does her good because she's always been an activist.
Yes.
Yeah, but her phone just, you know, went out of tune. Over to you.
Yeah. Hayi sibonzile lapho ke unkosazana Lynette Mudewe yena ke ufuna ukuncintisa esekhona ngale kochikanga edanga mvura ngomtare edolobheni lemtare. Nguye ke odibane lodubo lokuthi unikwe ECD room ECD elogwalo le voters roll okade lungela lutho, kodwa ke uphange wachasisa ukuthi hathi angeka acala abantu bezekhi ukuthi ingxenye bamnike kungela lutho. Kodwa ke uyafumana ukuthi izinto zemichina lezi kwezinye zezikhathi akuhambi kuhle, kuye kuthi uyayifaka i-CD ROM leyana kumunye umchina kungasebenzi nxa ingehluleka ukurida i-information eyabi khona ku-CD ROM yona leyo. Iyahle i-computer yakho iyahle itsho ukuthi yena na akulalutho la i-blank iko kokwenzakala kuye kodwa ke vele abantu abaningi lokho bekhala ngokuthi ivoters role lay ayikho ayicacanga njalo ayila mifanekiso yabantu engxenye kungabe ungamanga ukuthi umuntu onje ubhalisile ukuthi athole ilungelo lokuvota sitholeke ukuthi even lengxoxompikisano enziwe eSouth Africa lapho kade kukhuluma khona umnomzana Monzora akanye OMDCT Alliance OMDCT kodwa ke emeleke iMDC Alliance kanye ke lo mnomzana Mangwana oweZANPF kade bekhona kungxoxompikisano nale uMangwana kade elivikela leli igwalo ole voters roll esithenana evikela njalo labezekhe abecommission yezekhe esithi bayenza umsebenzi omuhle kakhulu kodwa ke into yonke vele bangaze ke basuthisa amabandla wonke ezombusazwe angaba ngaphikisayo labo njengeZANPF balokunye abakusolayo kuzekhe
Very interesting there, the revelation coming in from Lynette Mudewe that, you know, they got a disc from ZEC, but when they tried to read it on some of the machines, some of the computers, it's coming out blank. But after a while, when they did get a computer that was a bit updated, they could read the disc. But I understand we have a caller. Hello?
Hello?
Yes, hello. Who are we speaking to?
Speaking to Mrs.
Hilda Ngomo. You are the bestie here on VOA, Shona Shua. You're always supporting the program. Welcome. So what's your view about the female candidates that are running this year, whether it be presidential, council, or parliamentary?
My concern now is I don't want to talk like something like playing around. I've got some concerns about the people who want to be voted like candidates, like MPs, councillors, whatever. The only thing we are facing now is we need to face the reality.
Mm-hmm.
Let's say people are saying in Zimbabwe, most of the people, they doesn't want to choose women to lead or to rule.
Mm-hmm.
Those we can believe that, yes, people are saying that, but what I'm thinking about to my side of view is we need to check on people's qualifications, whether they are educated, because we can't just say, I need to be so-and-so, I need to stand for this, yet you don't know anything.
Mm-hmm. Tombo pinda amai inkomo, regaiti mbo pinda murimirwa, maito tinyatota ura imimi kuti munoona sinya iyo yekuti madzimai vari kuti o yanguva yedu yekuti tiwane kuchitora zvigaro.
Yemadzimaya tiri kutaura aya. Ndekuti inini wandiri mudzimai kana paunoda chinzvimbo. Chinzvimbo chinoda munhu akati dzidzi anoruzivo, anoona zviri mberi, anoziva zvari kuita kuti kana ndichienda kuparlament, ndiri kuendawo ndine mashoko angu andinonotaura. Nezvandichagamuchira, ndichinoita feedback kuya kwandabva. Nokuti pano kumwe kwokuchemera kuti ndinongodawo chinzvimbo nokuti ndichawana mari, ndichapiwa mota. Wozotarisa kuona kuti NP akamirira imimi dunhu racho harina kana kuparakatinzwa asi akapiwa mota anoendawo kumisangano but hapana kana development saka isusu tine tichicherechedza kuti sometimes kana vanhu vasvika kuye kuye vanenge vane stigma yekuti munoziva kuti kana usina kuenda kuchikoro haugone kumira zvezvo kungoti umire uchitaura kuzvimirira kutaridza kuti une confidence unotoleka something because you have got a little knowledge. But at the same time, as next data kirwa zvakanaka kuti ngatichisadza mutungamiriri wedu anosumudzira vanhu zvido zvevanhu kuti nyika yedu itange yachinja. But zvaakuitika ndezvekuti isusu vanhu vatema veZimbabwe tawana kuita zvezvo zvokuda kuita unzvire kuti apa pakadai handitombosari ndakutonofomawo yangu kati kana kuti ndakutoitawo zvakati. Hatichatarisi kuti ngatimbotanga tabva mumadhaka umu matimu. Tivoterewo mumwe munhu anogona kuti tisumudzirwe. Hapana anoramba kunzi asamiririra bati mabasa. Ndakudzokera kunyaya yezveki.
Ehe, taurainyi.
Vapo Mangwana saMP weKadoma ndokwavaiveri. Vanomira pati vachiti zvinhu zvese zviri kuitwa mugwara. Tinoziva kuti vaMangwana ndere ZANPF.
Mhm.
Ende vari loya, vanga vari loya vakatosiya basa ravo vakaenda kuZANPF. Vari kuZANPF. havana chavangachora nokuti zeki iri kuudzwa zvekuita nevari kumusoro nokuti zeki deyanga ine vari kumusoro vave hurumende vachiti iwewe zeki Mike Gumba tikuda kuti zvinhu zvese zvive genuine hatisi kuda zvinonetsa transparent kureva kuti zvinhu zvese ngazviringane kuti awinawina hasarasara but nekuti ivo vari kuziva kuti zeki kakanyakanya kunhu zvinhu unoita sei kunzi bvr ndonzi inini nhamba dzangu dziripo asi fesi yangu hapana handikuva kuti pane scandal
macomputers
kana aita fold anofanira kugadziriswa macomputers kana aita chakati handisi kuziva kuti painzi munhu nemunhu indarocheka zita rako vaigonochekei ivo achiziva kuti pane scandal yokuda kuti varige asika vanhu vacharamba vachingotambudzika nyika ichisungurudzika sosviketi nazvo
Muri kuwana vamwe vari kukukandirai mahats nemalike pana Sibongile Mangwangaza hanzi caller has a valid point saka mawana vote apo imbotaurai na PJ yada kunzwa
ndoda kutaura nechidevere mani
ya pinda imomo namo
zvakulu ngoba ndiyakwazi kuti ngauvhele umhundo sekulide mina angifuni sikundla angifuni lutho but umbono wami iwo nyave mfuna kuti ngiwukulume ukuti avanhu ngave siyazvelana ngave sike sava nokuthula izimbabwe lithule kwaenzwi izinto ezenzela ukuthi umuntu wonke asitiseke izeki into engizisa ubuhlungu yikuthi umuntu onguye umazhiya ngumuntu ongumfazi othwala iziso zalumntwana ukuthi umntwana ma ekhala uya kumama but phezu kwalokho umama kasazveli sefuna ukuninda nje ukuthi apho kunindezela abantu ezekeni ukuthi abantu barhawule njengokukhawula esikukhawulayo ukuthi akula zibhedlela akula mita akula bani abantu bayagula katesi ngaungela mali ungamthatha yini udokotela awumthathi uya kuya ekliniki awula la dola lokuthi uyebhadala ikadi akula ngitisembi but phezu kwalokho sokuthiwa izinto kazivangane kuthi labana kade bevele bephezulu besuta babe noko besuta wasimona vavasafari vazangena ngapi
kodwa phela umangwana uthi yena izeki iyazama njengekomishini ezimele yodwa and njalo laye uchigumba utsho njalo ukuthi yena naye asiba abayemelanga kuzanup f njalo abe zanup f labo kula kukhona abakhalaza ngakho abalokhophe lakho ngokusebenza kwezeki kodwa ke libanike ithuba
khonokho kuthiwoyo ndikuthi lava abanye abakhulumayo lava avaenzi lutho ngoba ngave kade kungela vusotsi kuhulumende ngave yena uhulumende nguye ouye kuzeki ukuthi mina ngifuna ukuthi ngingcoliswe ibizo lami yenza izinto emthethweni ukutyelwa but ngokuthi uyabena ngapha besidla emaceleni ukuthi mina ndizawube lokho ndishaya iguguvathabatha ngithule ngithe zwi ungabona abantu abakho besilwa phakathi komuzi kungubaba nomama ungalamuleli ukuthi malamu malamu lokho kakusitshwe kuya kusitshoni kuleyo kuya kusitsho ukuthi wena awulalasikadi ofile ufile awuncengi ngoba kuvele kuza kwenzakala okwenzakalayo ngoba thina siwe sikalela uhulumende yona izanu ngoba yiye ibusayo singakhuluma amanye amabandla lawo ngabe bona basizele ukuthi that we need this because ma unguwe ophethe ukuthi ngokhokhelayo ngole bandla elimele lenza izinto njengekhampani ikhampani leyo ifanele ukuthi ibe nomthetho olungisa izinto ukuthi zihambe kuhle but kathesi akula ngoba mina nginje amangamabi lami ngisole izeki ngoba izeki embambatha yonke into ukuthi osayo kase ozaphila kaphile ngoba bayasutha akula lutho okubazwisa ubuhlungu
kodwa phela bavumile nanku kusasa kuthiwana amabandla banxuse amabandla wonke ezombusazwe ukuthi bazobukela lapho sokudindwa amaphepha la okuvotisa ama-ballot papers e-fidelity printers ayisiyo nguquko yona leyo na
maso kunjalo kusho ukuthi kumbe sebebonile ukuthi sebebanjiwe ngoba kusukisele nini kathesi sesi-towards ama-elections kambe kungela ngitsho isayini yokuthi izilo zihamba njani and uyakwazi ukuthi ma ungumuntu okhokhela abantu kumbe unesikhundla kumbe ungumaneja kumele ube ne-customer care eyokuthi ma ukhuluma fundisa ulimi lwakho ukuthi awuncindezeli awukhulumi izinto ezenza ukuthi abanye abantu basaphuke kumbe bazi ubuhlungu ukurumubundu wa wakuti minangipe zulu. Kwa dukuti lama abantu wanitale kubi. Lami ngezi indo ekanyai. Kumele lami nisebenzi subundu. Singabantu wani.
Yeah.
Anjuri yabu. Yeah. So yenu mama luwana umaiti gumba. Nawe yena waeze rekwa zuti zindolezu zikamba kute. Kwa utosuwe lolaka. Ngoba abantu ngama raisi awo. Ukuti babuzi ukuthi iphephali ngapi livelele ngapi lizakwenziwa kanjani abantu ababhalisileyo bakhona yini anti yabo makungela ukuthi kufuna ukuthi kwenziwe isithandawo liyabona into esiyikhalela yele asitsho ukuthi uba nikawine mina ngifuna ukuthi izinto kazenzwe jikelele owina awine oluza aluze not ukuthi abantu babe lokho sebesesaba kathi ma uselizweni lakho kumele uzikenye ngoba ngiphakathi kwelizwe lethu senzo esikufunayo umsindo kadungekho abantu bengalwi kodwa ke abaphezulu kabayenza okulinganayo ukuthi asisiso sonke esizathi asambeni emthethweni sebona ukuthi amaphepha anjani bona laba abakhona akwenziwe ngomthetho ofaneleyo ukuthi sifuna ipeace ngoba ilizwe lethu lilize elilabantu abakwazi ukuthi singama-Christians siyamazi uNkulunkulu so nxa umbuso ubuya ozazichotshwa ukhethwe labantu ukhethwe lezulwini so yikho esikukhalelayo ukuthi asisafuni lokho kokuncindezelwa asifuni
isinxa sikhanyeleke ukuthi abesifazane bakhanya lokho bebalutshwana kumabandla wonke ezombusazwe aphikisayo la kuzanu p f bakhanya bebalutshwana ungakhangela lapha kuma-presidential candidates phakathi kwabangu-23 abangu-4 kuphela ibabesifazane 19 ngabesilisa singaya kuma parliamentarians zizadibana ukuthi inani elikhulu ngabesilisa ubona njani wena kuyini sibisibili okwenza abesifazane babe balutshwane kwezombuzazo
mina engibona ukuthi abesifazane babe balutshwana ikuthi uyakwazi ukuthi ukwenza kwakho ngoba umuntu uvothelwa ngabantu i-history yakho yekuniki ukuthi umisi abantu bakunika isikhundla imisebenzi yakho kumbe ukuhlala kwakho kumbe ulwazi lwakho yilo likwenza ukuthi abantu bakukhethe ngoba umuntu okhethwa nometa ngu-NT kuma-councillors whatever kukhethwa esigabeni ahlala khona awukho kukhetha ukuthi kathesi ngisematshona ngiseharare kuthiwa ngiyakuyavotelwa ewange kumbe evictors lapho engahlali khona angitsho yabo so abantu laba benezizathu zokuthi umuntu lo asimfuni banezizathu zabo so baba abakhethiweyo bayabevele kuyukuthi bathandiwe ngabantu bona lawo ukuthi lo muntu ngasimfake esikhundleni izinto zethu zizalunga ispeciali abantu besifazane kaningi yikuthi kwesinye isikhathi uyauthi ungaba lapha ubusutshintsha kube lapha ubusutshintsha ukuseleka kwe-confidence sometimes and le mfundo mina okakhulu ngiba lokho ngisiba khonapho ukuthi kathesi lina lingama-journalist senzalela ukuthi ngifuna ukuthi ngiyencinda lami ngibe ngu-journalist ngingazange ngiwufundele lo msenzi wona lowo kumbe ngingazi lo mthetho kuphela kulama-stages wokuthi lapha sengingakwana la kodwa lapha angikwani antile yabo
ye ha wathi ngikubamba umlomo khona lapho marvelous
iya tiri kukunzwa yamainkomo imbo bata izvenyu makadaro tinokutendai unge manga muri pachirongwa thank you so much you're always one person who's always supporting us thank you so much regai timbotora vamwe tiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri ari panhare regai tiende kwavari hello ehe tiri kutaura nani apa
na mukomaji tatauya
muri kupi mukomaji tatauya
ndiri pabotswana zvangwa
taurai tinzwi
zviri kutaura amai ava zvinonakidza zvisingaiti
hanziiko
vari kugona kutaura vakanakisa kandirikufarira nokuti shuwa kudzvimirwa kunorwadza mukatarisa vheki handiti munoziva kuti pakanga pana vamugabe mai nhingi vaya vaya pavamugabe pavakabva vakabva vasiya basa kureva kuti vanga vane saidi ravanga vakamiririra handitika muzviona vakasiya basa kutiratidza kuti vanga vane saidi ravanga vakamiririra ino nhasi ava amai varipo havarwadziwi here nevana vevamwe vavo madzimai vachirerekera futi rimwe saidi rekuti havasi kurerekera kumadzimai vari kurerekera side rekutambura chete takavatarisa nokuti mafesi edu haana nebasa resi haana kana zvaanoti zvaanoti affecta fesi yedu yagara nyangu chinotorwa chitupa panongona fesi ngazvingobuda saizvozvo madzimai ari kutambura tisi kuda kureva nhema ari kutambura nokuti izvizvizvi isi takarobwa kuma 2002 nguva yava mugabe tikatiza tikapinda mumadhorobheni vakadzi vakasara vachinzi kubva 6 o'clock until 8 o'clock usiku vari pamisangano saka havarwadzi uve here nokutambura kune kuchiita madzimai nokuti isi tikawanawo mabasa madzimai edu asununguka kutaura chokwadi ngavatinzirewo tsitsi amai ava ngavatinzirewo tsitsi ngavabudise mafesi edu aonekwe haana nebasa rese
aiwa pakanaka pakadaro tinokutendai chaizvo mukoma
shuwa ngavabudise mafesi madzimai edu asununguke arwadziwa hatina mabasa zvokwadi kutanga kupedza chikoro kusvika 40 years tisingazivi payslip vakomana kuti kwanise kudzosawo mari yembudzi dzanaamai vakomana
aiwa pakanaka mukoma tinovimba kuti muve nezuva rakanaka regai titore vamwe babai
ndatenda hangu
PJ, a very passionate plea there from Mkoma Varukubva Panare. He's saying that he's aggrieved with what is going on at ZEC especially. He says he feels the voters' role should have people's faces so that, you know, people, especially the women. He said he's out in Botswana, but he left his family in Zimbabwe. So he feels if it was free and fair and the elections are done, he can go back to Zimbabwe and be able to pay back what his parents used to send him to Botswana. And also, you know, saka ndo zvavanga vari kutaura apa. Asi tine vamwe vari panapa pa Facebook page yedu. Marcus Kudzainya Gato ari kuti tiri kunokunyama ropa tafadzwa Shekede. Hanzi call me Sibongile Nyagwanga. Hanzi caller is a valid point. Philip Tichaona Stole. Hanzi ndinotsigira mai ava bato ravari ndiro randisinga nzwanani naro dai vanga vakati chamisa chete chete ndivo vanhu vataigona kuvhotera bato ravo aiwa I think ari kutaura muzvare Linette Mudewa minoti muzvare Mudewa muchiripo irapo
Ndiripo.
Manzwa zvataurwa namukoma Phineas hanzi zvamuri kutaura ndotsigira zvamuri kutaura bati bato manjira muri kumhanya naro. Muri kusangana nazvo here zvese madzimai. Aiwa, apa ndiri kuti semadzimai.
Zvabwe ngavazive kuti chavanoda kuti nyika igadziriswe. Kugadziswa kwenyika kunogadziriswa nevatungamiriri vanoziva zvavanenge vachiita. Saka tikanyanya kubva tati bato. Totsara here munhu asingagoni kuchinja nzvimbo yedanga mvura chikanga nekuti muzvipe mudehwe vari kubato ramusingafariri anoshanda ndimuzvare mudehwe kwete bato ravo asi bato rangu vanhu vakazonzwisisa zvarakamirira yatinoti devolution kuti zvinhu zvinake muzimbabwe tinofanira kuita devolution munhu wose akapa bato redu nguva yekuteerera zvatinomirira anobva aziva kuti dambudziko rezimbabwe bato redu rinonyatsa kuziva kuti rinofanira kusorovwa sei
aiwa mashoko makukutu maybe mombotaura nechirungu because some people are saying yes we might like the candidate but the party that they represent may be against, you know, their liking. So how do you go about convincing people to vote for you as an MP if they don't like your party?
My party did not impose candidates for this election. In my party, we allowed people who wanted to represent the people from where they come from because they have got a genuine interest to come and represent people. The person who works is not a political party. It's the person that you vote for. When you are voting for your MP, when you are voting for your councillor, you must give value to your vote. It is a vote of choosing between continued poverty or improvement of livelihoods of the people that you want to be representing. So let Zimbabweans be very clear and be very practical to say their vote is very important. It's important to them. It's important for their children. It's important for the future of their own children. You cannot vote for a person who failed to upgrade another constituency and you are voting for them just because they belong to, I'll put in quotes, the right political party. You cannot vote for a person who was your MP and has failed to ensure that roads are made and there is water just because they belong to a right political party. My political party stands for devolution. Devolution, it is only through devolution of power that Zimbabweans can have equal opportunities for all. It is only through devolution of power that we can have a fair and equal distribution of natural resources in Zimbabwe. It is only through devolution that diamonds in Chiazwa can benefit Dangamvura Chikanga, can resuscitate the timber industry, can resuscitate the forestry industry. It is only through devolution. And my party stands for devolution. So if a person says, but the party that she belongs to, so if a person saying they don't believe in devolution, they don't believe in equal opportunities for all, they don't believe in
Your line, Mjaremdewe, your phone is acting up, but thank you so much for, you know, responding there, because, you know, people do, it's a live show, so people do come in and ask questions, and we, you know, we have to give them a platform to, for you also to air your views, PJ.
Yeah.
Thank you.
Nkosazana Mdewe, lapho ubechasisa ukuthi abanye yena ke phela umela idanga mvura chikanga khona ngale ngasemtare kodwa ke ekubandla ele MDCT ekulicele elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi. Abanye ke kade sebeloba lapha ku Facebook enkundleni yethu e Facebook ekhasini lethu ele VOA bathi bona ye uyakhuluma sibili endi njalo umuntu lo anothembisa ukuthi engxenye angasebenzela uZulu kodwa ke udubo ukuthi iphathi le akiyo ayiyo engayenziyo abamsekeli. So uphenduleke kakuhle wathi yena ayisilobandla phela Elizabeth lisebenza lani, ayisilobandla Elizabeth lithuthukisa isigaba engikiso, nxa selingikhethile liyabe likhethe yena uMdewe, unkosazana Mdewe, uLinette Mdewe, hatshi unkosazana Thokozani Khuphi ukuthi alimele khona ngale ngasechikanga dangamvura.
And pane vamwe PJ pano pa Facebook page yeshona vari kuti koma di kutigira ko mamwe ma candidates tinoedza nenguva nenguva kuti tiende tichinotsvaga mamwe ma candidates kuti saka kana pane mamwe ma candidates ekune mamwe mapati vakateerera pari zvino ino ii platform yenyu uyai mutaure kuti imi muri kuvimbisa chii kunzvimbo dzamakanzi mimi muchange muchivoterwa. Ndio platform yacho PJ. So we are actually calling
nalaleli
to all women candidates that are going to be in the presidential, council, MP, member of parliament, any election post that you're competing for or you want to be voted in. This is your platform. Please come. We don't care which party you're from, or, you know, just if you're an independent, this is your platform. You've got a right to also be heard and to sell yourself. So for those, I was just answering to those that were asking that, hey, are you going to be bringing in other parties? Yes, we are, PJ.
Yes, we are. Yeah. Kubo bonke, siyalinika leli yilo ithuba elihle, hachi kuhlelo kulona lolu kuphela asihluzeni bomama, kodwa ke silinika ithuba emsakazweni we Studio 7 as a whole ukuthi buyanini sizoxoxa. Linikwe ithuba lokuthi likhulume labalaleli libachasisela elikumeleyo lina njengomuntu omela ofuna ukuncintisa ukuthi angene edaleni lephalamende, umuntu ofuna ukuncintisa ukungena eziqintini ukuba ngukansela, ukuba ngumongameli welizwe. Likhululekile, asilabandla esilisekelayo kumbe eseleyameleyo ukuthi sizathatha lo kuphela esizakhuluma laye. Sikhululekile ukuthi lisithumele inombolo zenu zocingo sibe selisithinta ke sikhulumelani emsakazweni.
Miss Mdewe, your last words as we wrap up, that's like maybe 20 seconds.
When the people of Zimbabwe, your vote is very important. Vote for the person that you bring the best in your lives and where you stay, in your councils, in your parliament, and at the state house. Vote for the person who can really transform your life. Your vote is very important. Do not waste it. Use it lovely. It's a choice between continued poverty or prosperity. Thank you.
Thank you very,
thank
very
you
much.
So much. Mm.
Tinotenda vese vanga vari pa live feed yedu pano pa VOA Shona aiwa takuona uyezve tinoona vamwe vanga vari kunyora kuti tifonerei tamboedza nhare dzanga dziri kuramba tanga takatarisira kutaura naamai Joyce Mujuru asi nhare dzavo dzarambazve asi tinoti isusu please come on to the program. I'm Marvelous Mhlanganya here in Washington, PJ.
Mina I'm President Jeremiah Lilai.